of America.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 21 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekongorora pachena zvinodhaka mumwiri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vasame odeme nasi vambomira kupa mutongo wavo pachikumbiro chemumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chekuongorora pachena zvinodhaka mumwiri mevanhu kuedza kupedza dambudziko ratekeshera munyika rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kunyanya. Chirongwa ichi chinonzi Abuse Substances Diagnostics and Management Project, uye chinonzi chichapa vanhu zvikwanisiro kana kuti matest kits ekuona mhando yezvinodhaka zvavanenge vachishandisa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi vafanodzoma vanoshanda kubazi rinoona nezvevashandi, uye vataura vakamirira mushandira pamwe womapazi ehurumende mukuedza kupedza dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti Interministerial Task Force on Drug and Substance Abuse varumbidza zvikuru chirongwa chaparurwa ichi.
Tinozvitenda zvikuru chirongwa chaita nhasi chekuti izvo vanhu vanenge vachikwanisa kuenda kunotestiwa. Chinhu chakanaka vachitestiwa pachena, chinhu chakanaka ichocho kuti munhu ange achiziva kuti zvandiri kuita izvi nekushandisa madrug levhel yake inenge yakamira papi, zvinobatsira kuti ange achikwanisa kuzozvikontrolawo muupenyu hwake. Free testing yakanaka pakuti hapana expense yaunenge uchipinda.
Vadzoma vati ongororo yakaitwa munyika iri kuratidza kuti zvikamo zvinodarika makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvevechidiki chiri kushandisa zvinodhaka.
Information yatina 51.7, tongoti 51% yacho yevai toti kumayouth ndo vari kushandisa zvinodhaka izvozvo. Saka patakatarisana nemayouth chete kuwaya wazuva reabhavhu 50 vari kushandisa, saka percentage yacho yakatoti kure, idambudziko guru chaizvo ririmo muZimbabwe.
Vachange vachitungamirira chirongwa ichi nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vati chakanakira chirongwa ichi ndechekuti munhu anozviongorora oga.
Zvakakosha nokuti vamwe havana mari, saka vakatestwa vakazviongorora private. Haunenge usiri pakati pavanhu kana kupi, usiri kukliniko kupi, unongozvitesta uriko iwewe wobetsereka neshanduko yeadvocacy yatiri kuita kuti aiwa ndingandirege kuita zvamadrugs, ndizvibetsere upenyu hwangu nevana vangu nemhuri yangu necommunity yangu.
VaJacob Shamyarira avo vakamboshandisawo zvinodhaka vakazovamba sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoshandisa zvinodhaka varumbidza chirongwa ichi.
Chirongwa chaparurwa nhasi cheAbused Substances Diagnostics and Management chakanaka kuti chabatsira vanhu vari munharaunda kuti chirwere chekushandisa zvinodhaka ichi chikasike kubatwa chisati chanyanyoomerera, chanyanyooma kune vanhu. Kazhinji ndichionawo mafambiro andakaita inini dzenguva vana vechidiki ovamwe vanhu vanonetsikana nenyaya dzekudhakwa idzi vanotanga kushandisa zvinodhaka pasati paita vamwe vanenge vakuzviziva. Pazvinozozivikanwa dzenguva zvinokwanisa kunge zvanyanyoipisisa kana kuti munhu asungwa kana kuti munhu arwara kana kuti munhu afa. Saka zvakanaka kuti chirongwa ichi chikwanise kubatsira vanhu mudzimba, muzvikoro, mumabasa kuscreena kana kutesta vanhu kuti vari kushandisa zvinodhaka zvipi vakwanise kuwana rubatsiro zvinosati zvaipisisa.
Muzvare Chengeto Nyanzeya vanoshanda nekambani yeFirst Step inova kambani ichange ichiwanisa zvekuongororesa zvinodhaka izvi vati vanhu vachazviongorora vachishandisa weti yavo.
Uri kumba unoshandisa urine kana kuti wiwi yako, saka mune mainstructions ukadhipa chinobva chakuzwa kuti dragi rauri kushandisa nderipi. Ende rinobva ratobuda rakakunyorera kuti positive kana kuti negative.
Pasi pechirongwa ichi pachaitwawo dzidziso yekukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka izvo zvinozokanganisa upenyu hwavo, vamwe vachifa kana kupenga. Masangano akasiyana siyana abatana muchirongwa ichi anosanganisira hurumende, University of Zimbabwe Health Sciences, Zimbabwe College of Pathology, First Step, pamvuri nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutongi wedare repamusoro High Court vaSamuel Deme nasi vambomira kupa mutongo vavo pachikumbiro chemiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scala chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongi haana kuzivisa kuti achapa mutongo wake rini. Aka ndeke china vaSkala vachienda kudare repamusoro High Court kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vaita zvikumbiro gumi nechimwe kudare raMajor Street nerepamusoro asi vachinyimwa mukana uyo. VaSkala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekusungwa kwenhengo yebato ravo iyo yakazo mushure mekupambwa nekuurayiwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali. Bato reTripleC riri kushora zvikuru kusungwa nekuramba nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vaSkala, richiti bato reZANU PF nevehurumende vari kupindira mumatongerwo enyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari kuti matare akazvimirira oga. Gweta ravaSkala Advocate Tavani Mpofu vaudza dare nhasi kuti mukana wekubvisa mari yechibatiso ikodzero iri mubumbiro remitemo sezvo munhu anenge asati abatwa nemhosva. Mukuziya nezvenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso yavaSkala, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Ya, chokwadi vaita application ye bill and the bill racho raitwa in terms of constitution sezvo chisautwa vaSkala vane right yavo in terms of the constitution yekuapply a bill. Saka zvaitwa na judge izvi zvokureseva judgment zvinhu zvagara zvichiita majudge muZimbabwe, but zvinhu zvekuti isusu tinoona sezvo iri bill application kureseva judgment kwadai so kungofanana nekuwedzera nozuva vaSkala vari muchizarira.
Saka pane matanho here anogona kutorwa navaSkala kana magweta avo kuti nyaya inge ichikasika kufambiswa kumatare?
Kana zvadai so hapana hapo zvavanokwanisa kuita, because izvi zvokureseva judgment zvinhu zviri pamutemo yatingati iprocedure iri pamutemo, but kureseva kwejudgment kwacho hakufangi kuzo judge vaite mazuva akawanda vasina kupa mutongo webill.
Tinoona kuti hapana kupiwa zuva richazopiwa mutongo waasende kwauyu. Zvinoreve izvi.
Zvinhu zvinokachamadza because kana iri application yebill zvofa kuve zviri pachena kuti vasikala vari kufanirwa kupuwa bill here kana kuti kwete. Because kuenda kwavo vachino apply a bill zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotadza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anodzima change circumstances kana kuti nyaya yavo yekupuwa kwavo bill yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofa kuzongora izvozvo rubva rapa mutongo. But kurizeva kwaitwa application yacho zvinhu zvatingati hazvizi pachirungu welcome. Zvinhu zvokuti kana vaifa kupuwa bill judge aifa kungopa mutongo wavo. But now kurizeva kwavaita bill kwachoko zvinhu zvandikati zviri procedural zviri pamutemo. But zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitika.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga rezanupf vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidoka doka chekuparadzi mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo uyu?
Mashoko ari kubuda kuzanupf nemamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende zvinhu zvisina kunaka because zvinhu zvatinoti zvinointefia nekushanda zvakanaka kwematare. Kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji zvokuti kana zviri pajekerero rekudaro jaji anofanira kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo wokuti vasikala havana kupuwa bill havana havangambodotadzi kutaura kuti zanupf kana kuti hurumende iri kuintefia nemaprocesses ehurumende. And kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurizeva bill kuri pamutemo zvinhu zvinotarisika kuti kuda jaji ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bill nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere ende uyezve hurumende inenge iri kuintefia nemaprocesses iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mhuri zhinji dziri kutarisana nekushayika kwemari yekuti dzikwanise kuendawo kumisha kuti dzinodya nekupemberera nevamwe pazoro rekisimusi iro ririko nemusi wesvondo. Vakuchera vanoti mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino ari kuita kuti mhuri dziedze kuchengetedza mari dzavainadzo kuitira kuti vakwanise kushandisa kubhadharira vana mari dzechikoro nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndingati nini mhuri zhinji mukuona kwatiri kuita shungu dzekutamba vese pazororo dziripo asi mari ndo isiri kukwana. Mitengo hayo yaramba yakatigadzikanei muchitoro asi tinoona kuti vanhu vanga vasina yatingati disposable income kana kuti mari yacho yekutenga yakawanda kubudikidzawo nekuti vazhinji vachona vanoshandira vanowana mari kubva kuvashandirwe vanga vachitoo mari yavo ishoma. Saka nekuda kwekuti kuzoriwo nezvimwe zvakafanana nemaschool fees nezvimwe zvinozodiwa gore rinouya vanhu vakawanda vari kuzesa kunge vachishandisa mari kubudikidza nekuti vanotya kuti inozokasika kupera.
Tombotarisa nyaya yezvifambiso panguva ino yezororo tinoona mangwana izororo rekubatana kana kuti Unity Day uyezve tozotarisana nezororo rekisimusi richange richiuya kupera kwevhiki. Zvakamira sei zvekufambisa munyika pari zvino?
Data dzezvifambiso itsika yematransporta kuti vakwidze mitengo nemichovha kunyanya inoenda kumamisha panguva inei. Ndozvimwewo zvatiri kuona kuti mitengo yatanga kutokwira iko zvino dzimwe nguva ne30%, dzimwe nguva ne50%. Saka izvozvo zvichakonzerawo kuti vanhu vakawanda vanenge vada kufamba vasakwanise kufamba vadyewo mazororo vari kumaguta kwavari. Vachada kufamba vachabudisa mari yakawanda nekuda kwemitengo iyoyo yawedzera.
Tombotarisawo nyaya yemafuta yekufambisa nekuti tinoona kuti vamwe vangange vari kushandisa dzimotokari dzavo kuti vaende kumamisha nezvimwe. Nyaya iyi yakamira sei? Uyezve nyaya yemagetsi, tanga tiri kuona vamwe vanga vari kuchema chema vachiti munzvimbo dzakawanda magetsi ari kuenda pasina yambiro.
Ndikati nenyaya yemafuta pane zvino ichakati nakei, vanhu vari kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa zvine matambudziko mashoma. Tambudziko magetsi nzvimbo iri yekuti dzimwe pada nekuda kwekuti indastri inenge yakavhara, vanhu vachakwanisa kuwana magetsi asi nzvimbo yacho yakaderera kuchidzira kuti Zimbabwe haisati yava nemukana wekuti inge ine magetsi akawanda. Saka tiri kuvimba kuti kunyarara kwemaindastri pachinguva ichi ndokuchaitawo kuti magetsi ainoshandiswa kuindastri yanga achikwanisa kushanda mudzimba dzevanhu. Asi nzvimbo iyoyo yakaderera zvikuru, takatarisa kuti kusvika pane zviri vanhu havasi kukwanisa kuwana magetsi nenguva.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuti vabaiwe nhomba kechipiri kana kechitatu panguva ino yezororo reKisimusi, sezvo vanenge vachisangana nevanhu vakawanda vachibva kwakasiyana-siyana. Nemusi wechipiri pakapera musangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti mumwedzi uno chete vanhu gumi nevaviri vainge vafa nechirwere ichi. Muguzeya nezvenyaya iyi, Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muchauri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvakakosha kuti vanhu vatevedzere kurudziro yenyanzvi panyaya yenhomba.
Tezvatakuenda kuzororo nekuti tinenge takazorora tinoimba kuti tose tinogona kunge takavarayirwa. Kune vamwe vatina kupedzisa kubayiwa zvireva kuti mabhuzi avo, vanhu tinovakurudzirawo kuti vaende vanopedzisa vabayiwa mabhuzi avo nenyaya yekuzvidzikiridzi zvekuzvidzivirira.
Mukuyambira uku vamudziri vazivisawo kuti chirwere checovid-19 hachisati chapera sezviri kufunga vanhu vakawanda.
Nekuti kovhidhi zvirokwazvo haina kupera.
Izvi zvatsinhirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Mashoko ehurumende akanaka pakuti government iri kuti kana tichikundikana ngatikundikane tiri kuside kwecaution, side rakanaka, tisazozvidembe mangwana kuti dei takaita zvakati kuda tingarai tisina kupinda mutsaona iyi. So tinongodzokorora mashoko iwayo kuti yes, ngatichenjererei nguva yatasvika ino yeKisimusi. Vanhu vari kuuya vakawanda, hama dziri kuuya, zvadzakatakura hatizvizivi, dzimwe dzichativigira mamavariant ecovid hatatakanganwa nezvavo. Saka let's be cautious, ngatiite zvese zvokudzivirira zvatagara tichiita.
Panye yekupedzisa kubayiwa nhomba dzose, vamadzorera vanoti kurudziro yehurumende yekuti vanhu vabayiwe nhomba yakanaka uye zvinofanirwa kutevedzerwa.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu ngavabayiwe nhomba. Tinoziva kuti pane mashoko akawanda ari kutenderera pamusoro penhomba, umbovo hunopikisana nehunobvumirana nenhomba. Asi side recaution riri kutorwa nehurumende rekuti ngatibayiwe nhomba, tibayiwe mabooster edu, rakanaka, ngatiite izvozvo. Mwari achitichengetedza panguva ino yeKisimusi negore idzva.
Mumwe asina kupedza kubayiwa majekiseni ose matatu ekudzivirira COVID-19 ndivaMathias Muguti vanoti vakarwariswa nejekiseni rekutanga.
Ndiregera kutanga randirwadza randaafeti saka ndazvakasinga zvoda ndobaya kuti majekiseni masoks kuva masoks paroko.
Bazi rezveutano rinokurudzira vose vanenge varwara nenhomba kuti vaende kunozivisa vana chiremba uye semushonga wose vanhu vanogona kutadza kutambira. Nyika dzakaita seAmerica dzinotiwo munhu anokwanisa kubayiwa nhomba dzeCOVID-19 dzakasiyana-siyana kuzvidzivirira. Asi kune vamwe vakaita savaAlpha Meda vanoti havana kumbobayiwa zvachose.
Ini chakaita kuti ndisabaiwa COVID. Kunzwa kwandakaitwa nevanhu kuti zvakangofanana kubaiwa kana kusabaiwa. Saka ndakangofunga kuti nyangwe ndakasabaiwa inini hangu itsoke futi. Ndazvinetsere nekunobaiwa vamwe ndichingori navo. Hatikungoita zvatirikuita saka ndakangofunga kuti ndisangobaiwa.
Nyanzvi dzezveutano dzinoti munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 zvinoteredza mukana wake wekufa kana akabatwa nechirwere ichi zvichienzaniswa nemunhu anenge asina kubayiwa nhomba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa kuChina iyo yanyevenutsa mitemo yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Ongororo yakaitwa neChinese Center for Disease Control Prevention nehurumende yeHong Kong iri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. MuAmerica, uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwati kwirei uye muzinda weWhite House uri kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira kuti vasatapurirwe chirwere. Chirwere checovid-19 icho chakapinda munyika mugore ra2020 chakabata vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru uye chakauraya vanhu vanosvika zviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5622. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kushanyira America nhasi vachiita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. VaZelensky vari kutarisirwawo kutaura pamberi pematare eSenate neHouse of Representatives akabatana. Aka ndike kutanga vaZelensky vachibuda munyika mavo kubva muna kukadzi pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. VaZelensky vanyura padande mutande ravo reTwitter kuti vari munzira kuenda kuWashington DC. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ati vaZelensky vakakokwa navaBiden kuti vaite musangano navo nezvipangamazano zvavo munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika uye nedare ravo remakurukota. Nemusi wechipiri vasati vasimuka kuuya kuAmerica, vaZelensky vakaenda kuBakhmut uko kunonzi kune kurwisana kunotyisa pakati pemauto avo neRussia. Vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vanoti vaBiden vari kutarisirwawo kuzivisa kuti vachapa Ukraine zvombo zvekuzvidzivirira nemuchadenga kana kuti Patriot missile batteries. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeCongo vaDenis Sassou Nguesso vanova zvakare sachigaro weAfrican Union High Level Committee on Libya vati vakafara zvikuru nemafambiro akaita musangano weUS Africa Leaders Summit muAmerica. Vaudza Voice of America kuti musangano uyu wainge uine zvinangwa zvakajeka pane wekutanga kusanganisira chivimbiso cheAmerica chekuti ichabatsira kuti Africa imiririrwe muUnited Nations Security Council nemunyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G7. America yakativo yakaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion yekusimudzira nyaya dzebudiriro muAfrica. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuedza kudzokera kumusha kunopedza zororo rekisimusi negore dzva zviri pamwe chete nehama neshamwari. Zvinoti zviri kusangana nedambudziko rekudhura kwemari dzekubhadhara kumabhazi izvo zvinonzi nevamwe zvave kuvatadzisa kufamba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru.
Hongu ichokwadi mukoma Jonga kuti remuchipatapata munhu wese ari mubishi kuti ange achienda kumusha kana kutumira ingave mari kana chikafu kumusha sekuti yasvika zvenguva iya yezororo nguva yekuti mabizimusi makambani anenge achivhara vanhu vachienda kumazororo. Naizvozvo ndiyo nguva yacho inowanikwa mitengo yekufambisa mitengo yemabhazi ichienda pamusoro zvikurusa, kunyanya kubva muSouth Africa uchienda kuZimbabwe. Igaro ziva kuti nguva inoiyi mitengo inoenda pamusoro semuenzaniso kuenda kuHarare kuri kuita churu nemazana mashanu R1,500 kana uine mapepa ako. Kana usina mapepa panozodiwa mazana mairi anoripwa kuSouth Africa side, kwozoti mazana mairi anoripwa kurutivi rweZimbabwe. Wobva wanyorerwa risiti yako kuti ugone kunge uchipinda mubhazi veimmigration vachionawo kuti waripiswa kuti wanga usina mapepa. Saka zvona kuti kana usina mapepa zvinenge zvakudhurira churu nemazana mapfumbamwe kuti unge uchienda kuguta rakaita seHarare.
Imiwo sesangano, mune mabatsirira amuri kuita here vamwe vari kuronga kuenda kumusha iwava mukufamba kwavo?
Sesangano reInternational Cross Border Traders Association, tine nhengo dzedu dziri mumiganhu mizhinji tongoti yese yekupinda muZimbabwe dzinenge dzichibatsira vanhu pachena vanenge vasina ruzivo uye vanenge vachida kubatsirwa kana nekuzadzisa mapepa anoda kuzadziswa uye kutozivisa chaiko vanhu kuti zvii zvinenge zvichidikanwa asati aenda pakaunda, asati apedza nguva yake achienda pakaunda kuti anga achibatsirwa. Tine nhengo dzedu dzinenge dziine mareflectors dziri mumiganhu imomomo dzinenge dzichibatsira vanhu dzichivaudza kuti ngavaite so, ngavaite so kuti zviite nyore. Vanhu ngavasiyane nemaguma-guma vanosangana navo mumabhodha aya, ngavateedzere zvavanenge vachiudzwa nesangano redu vasati vaenda kune vemutemo kuita kuti vangogara vaita zvinhu zvavacho nenzira yakafanira.
Zvii zvamungakurudzira kuti vana veZimbabwe vaite vari kuda kudzokera kumusha? Nokuti tinoona kuti vamwe ndonguva dzavanozoshandisa nzira dzisiri pamutemo dzekuyambuka Limpopo vachizopedzisira vatorwa nemvura kana kudyiwa nemakarwe.
Kurudziro yedu sesangano reInternational Cross Border Trade Association kune avo vari kudzokera kumusha kuZororo ndeyekuti uine mapepa usina mapepa shandisa muganhu. Haisi nyaya huru stereke kuti unge uchishandisa muganhu. Bata mari yako ingaite R400 inoita kuti unge uchiripiswa kuti hauna mapepa akakwana wotonge uchiyambuka zviri pamutemo, pane kuti unge uchipinda neparutivi rwemuganhu paunosangana nenjodzi dzekuti unokwanisa kutorerwa zvinhu zvawakaseenzera nguva yakareba, ngavafotonerwa angavadzingave nhari chaidzo, kutorerwa mari uye unokwanisa kutofa ukapinda nenzira idzodzo, unokwanisa kubatwa chibharo. Zvakawanda zvinogona kuitika nenyaya yekusaziya kuti pamuganhu pachona ipapo sandi kuti unoendeswa kutorongo asi kuti unongoripiswa mari. Wakabata R400 yako unoripiswa uchitopfuura uchienda. Uye ngatisiyane nehunhu hwekuti kana tasvika pamabhodha taakusiyana nemakondakta nemadhiraivha atauya nawo kubva kungave kupi kwatiri kubva, taakudhonzwa nevanhu vatinosvikira vari pamabhodha vachiti kubatsiri tikubatsiri. Vanhu ngavasiyane nehunhu ihwohwo, teererai mitemo yamunoudzwa nevamune muchifamba navo, dzingave dzimotokari, angave mabhazi, pane kuti musi kusvika maaku nyengetedzwa maakubatwa kumeso nevanhu vamunowana maguma-guma ari pamiganhu.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDenis Juru vachitaura vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yemabhazi apo vanhu vakawanda vave kuda kuenda kumusha kuzoro rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala
vanogona kupedza zoro rekisimusi vari mutirongo zvakare mushure meunge dare repamusoro rehigh court rambosendeka kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Hurumende nyanzvi munyaya dzezveutano dzaparura chirongwa chichaona kuongororwa pachena kwezvinodhaka muviri yevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 21 kumpalakazi 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amalunga e-FCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliwe. Kunje uJob Skhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe.
Ummeli wezengeza West edalele ephalamende oyebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ubuyiselwe umthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo.
So uthola ukuthi amabhizimeni ebefika bona ngeprize yabo. So ukuthi uthole ukuthi sesikwanisa ukuzithengisa nge-$50 imbuzi siyakuthengisa.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngusomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umeli wezengeza West edalele ephalamende oyebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali enyasime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba weHigh Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kaMantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebheyili. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa nguMantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa-ke umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Thiriwa Mambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent Triple C members are held for months on end for honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet we're
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliwe. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla leZANU-PF bengadala amacala afanayo kabenziwa lutho.
Unkosazana Eleni Shiriedenga isiphathamandla se-TCCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kusikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungile lokuphiwa ibail. Ngasikhangela sibona usikhalo sehlele inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye ayebevu abotshwa labo abayi 14 abanye abenyathini sebaphuma lobabu lo honorable Godfrey Thole la ayebotshele icala elifana losikhala la sewaphuma. So siyazivuza ukuthi kanti kuyini okusikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZanu PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those members coming from them. They have accused us of everything, including their own splits. When they lose elections, they accuse ZANU PF. When people see a fight among their rank and file like what is going on right now, they start accusing ZANU PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accuse ZANU PF. When they lose court cases, they accuse ZANU PF.
Kona akusimangalisi tinalokho asebekukhuluma. Basibeka umlando kikho konke okwenzakalayo. Ukuqela ukuxabana kwawo bengesulwa ukhetho bathi kubangelwe yiZANU PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje. Bathi yiZANU PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenza inyaka yenye kuthiwa yiZANU PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
UMahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba we-High Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abalimi besigabeni seMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo okugcina kusehlula ukukhula kwebhizinisi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga. Unkosikazi Priscilla Sivanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi. Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-Agritech eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Sihambiseni iinkomo zethu emasowa lapho kulomncintiswano khona sekuthengweni kwazi ukuzuza imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-abattoir. basebe kubhadala ngokuhle nangesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibuleyo kumbe imbuzi ibuleyo, bayikhangela ukuthi leminyaka indalo okunganani, inono okunganani, ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, xa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisozi fananele yamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi, osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree, lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi. Ngosomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa, umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi ngulovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi. Kuyinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisasimanda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle bancinda imino yezisu zababomvu ngokuthutha kwimisebenzi kalavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
Agide system for ukufilapha idam, idonated the irrigation system for the community about 10 villages. The 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me are also deep in the lighting system. I installed a matawa light for them in their household.
Uyise kalavas umnumzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yikho kunekusasa elomuntu wonke ongubaba, yikho efikelana wayenza ezibukwayo, wathenga inkomo, wayenza amarigeshini ngale edamu enzela abantu bakibo khona lapha kontade emambhale. Kuyinto enhle, kujabulise isizwe sakoGululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabonakude TV lemabhayisikopo umngane kalavas uHamilton Dlamini laye ube khona kulo mkhosi.
Le vision, that is why I'm here to support him. Ungitshelile ukuthi kwenzela abantu bakhe, abantu bakubo, umphakathi wenzeni inkomo ziyadipha zidipha every week, and aqala lokhu yabe zidipha mhlawumbe after 3 months and all that, usimplify life yabantu. Irrigation system, vegetable farming, khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model on the current ideology yokuthi let's make everything work. As empower abantu bakithi, abantu, you know what an empty stomach is dangerous. So I'm here to support him.
Kukanti umeli weMangwe ejalele ePhalamende unkosikazi Dlalane Mguni ubonga ngokwenziwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele nentuthuko abayibona kuwe. Siyambona bathi umuzi wakho omuhle okuyi-inspiration njalo okuyikukhuzela abantu ukubona into yenzela bazizwa beqhuthuzelekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine-spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe ngulavas.
Jahaeli letaimwento yatihanisa kwazo sebazwazi balo tilibhaphanasi isi sebazwazi sokukhuthaza ti kumhlabana bose bafuye kwehango ukuthi ababende meya inonga yalavas inomiliza chigaba chabo. Mwana unotifanele kujona keneli koni akakumbula kuti jona ilesi munzi muZimbabwe
abuye uthuthukisa isigaba chabo
omunye bekunomkhosi esikhobulayo ngkosazana Sophie Maphosa
balenhlanhla abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengolava sithi naye konke lokho okwenzakala lapha besabalala kuyikhatshana singakhanyeleli inkokheli zethu khona lephezulu sibeke sisole ukuthi lapha lalapha kodwa nxa kukuthi abafowethu labantu abethu khona la abaphesheya bangazala lumqondo okalavas babone lokhu akwenzileyo kuthuthukisa isigaba labo bakophe khona lapha bayenze njengaye
abahlali bemambale abakhulumi sebele dolobho ekhaya amanzi logesi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje himane studio 7 ngisemambale emango yeplumtree igama lami ngeza Jesus Banda.
Kwezevela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu kuluhambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngoNhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngele Russia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo eqakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lephalamende ele House of Assembly ele Senate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalindawo zithi lingozi eyenzakale izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalichumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki uhlelo Diaspora Profile sixoxa lomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa Imlomocha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulomsebenzi izakhamizi zakulowo mango labanye abakhonapha eMelika. Asizweni exoxa logena Gumede Saidi owe Studio 7.
Yes, so imlomocha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014. Bengithithi iphupho lakhona siqale ngo-2014, yikho esiqale khona ukuli-implementa. So from 2014 sasivele sizinika umgomo we-5 years, of which umgomo wakhona sawuchaya but i-COVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lo umnyaka ngo-2022 ngathi ngamafishane iyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi waba liphupho lami. Ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalimbe. Ngakhula khonapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ichumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenje sinthole lami okuyimadlana ngasengicabanga ukuthi enginto engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhe lekaba isikolo kwenza ukuthi abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi kwakuthi isikolo kwenza ukuthi abantwana bathole lokho kuthiwa imfundo elohlonzi, i-quality education.
Wasusebenzelana lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary, yes, ngoba kwasekudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers, abanye bahambe sibili amakhilomitha phose afike ichumi lanhlanu 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathesi isikolo zethu sahle saqalisa sibe saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokho elasungulayo lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathesi ngo isikolo zivulwa ekuqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi esasiqalisa kutsha esasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1, sasithethe kuphela o-form 1, sahle saqalisa sila ku-form 1 abangu-40. Hhayi, konke kuhambe kuhle 40 silama-teacher angu-6, konke kuhambe kuhle. Abantwana bebefunda, udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuze izakhamizi ziyathokoza kakhulu, abantwana bayafunda, ama-teacher awastruki. So isikolo sibile sukume ngodumo sibili olumangalisayo and abantwana bayafunda sibili le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselulusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho. Likuqaliselani khonoko selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, yes. Lolu uhlelo lolu uhlelo siyaqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye kodwa lokho esikhatshana kulabanye yangenze ngujoy ukuthi isigaba lokho esesikulu kulabanye abaningi sebethola ukuthi babe seduze but lokho bekhona abanye ba esigabeni kunapho esemzingwane abahamba imango emide so ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonze sasesikunanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakeneyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngozibandlela ka-23. Fizike zakhonapho zihamba njani? Bayenelisa yini abazali ukubhadala? Njalo o-teacher lina libaholisa ngemali evela ngaphi njengoba kungela hulumende phakathi lapha?
Yes, yes. If fees yethu isayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali kayikho komile indawo eziningi. Umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane. But noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka kube kulokho kubanzimela abanye khonapho esigabeni kubanzimela sibili kungakusithi abafuna ukubhadala abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lawa umnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania logena Gumede Saidi or Studio 7. Akubizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 a.m. kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Tifa Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi kagechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town CBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esiqhaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siqhuquzele ngitshela semabhoda ebhoda lani sePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siqhuquzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto kodwa ke lokho yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke noma basebulili noma basemangwe noma ngisho labanye abaseBotswana ngisho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale
ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusuba lulimi okuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selwatshabalalwayo kodwa akubonakale ukuthi labantwana baba lothando lwalo labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo bani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo ezikhokhela umcimbi lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Loke ngumnumzana Tifa Dube omunye wabaxoxa umcimbi weBukhalanga Roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakoBulawayo endaweni ezigoqela uWard 1 loWard 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo, njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukana ezilandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Elos Nyoni isiphathamandla omela iBulawayo East edale lePhalamende.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo koBulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaWard 3 kusukela ngolesine bengela magesi lakhathesi lokho bengela magesi kube le-transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esifuna leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-Ward 1. Izakhamizi kube lomhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubabujaji onguye u-regional manager we-ZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuzadingwa enye i-transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Udubo ade bethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphe iyethwala i-transformer leyo isukela ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umuntu edengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma-deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss ku-business. Antsho siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale lePhalamende ligcine nini ukucubungula lolu daba, njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu langolesine. U-minister wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa-ke ukuthi amanzi edamu leKariba ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi ba generate at least 300 megawatts ngulo ukuthi kube izero.
Lo ngumnumzana Elos Nyoni omela iBulawayo East edale lePhalamende. Likhumbuleke kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olwe-Diaspora Forum, sikhangela ubunzima obubhekane labeZimbabwe abase-South Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singalugqibi uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale lePhalamende, umnumzana Job Sikhala, ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ipeyo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
Muraraka, Muri yeZimbabwe.